Ziri kuita kuEthiopia zvakafanana nezvatakaona kuLesotho. Uko katakaona vatungamiri vemauto vairi vachiurawa nemasoja avanotungamira. KuEthiopia, President Abiy varipo, vanyowani vakapinda. Vari kuzama kugadziridza zviri kunetsana nemaanonzi marudzi akasiyana siyana ari muEthiopia. So pavari kugadziridza ipapa, manetsanirana ari kuita marudzi akasiyana siyana ndiwo ari kuda kurwa pachawo. Iwo achidawo kurwisa hurumende inonzi Federal Government of Ethiopia. Ndo patakaona mutungamiri weimwe province, maprovince avanoita akafanana nesanga yekusouth Africa, yekuti anenge ane prime minister wawe kupurezidenti weprovince iyoyo nezvakadaro, mumwe ndokuurawa ari mumeeting, naani komanda mumwe ndokuzourayiwa kucapital city yeAddis Ababa paanga ari pamba pake achitandara nemumwe major general ari retired.
Ko izvi zvinorevei?
Izvi zvinorakidza kuti maniriro ezvinhu muEthiopia iye zvino ari kutaridza kuti marudzi akasiyana siyana achiri kukweshana nekupikizana nezviri kuitwa naprezidendi mutsva akapinda uyu, President Abiy.